izvakabuda pamusangano wakaitwa nevamwe vevaive varwi vebato rezapu vezipra nezviromo vulawayo. Murongi wemabasa musangano reZipra Veterans Association, Amaiti Sangdale, vakaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vakabvumirana kuti varwi veZipra vari pamwe nebato rezapu vanofanirwa kuronga kuona vamunangagwa nekukasika kuti vazive nezvezvivakwa pamwe nemapurazi avo. Amaidale vakati veZipra nevezapu vakambotaura nezvenyaya iyi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vaive muhurumende yavo asi hakuna kwayakasvika. Vakati vavekisa tariro yekugadziriswa kwenyaya iyi kuna vamunangagwa vachiti vane chivimbo ichi nekuti mutungamiri wenyika vanoziva zvose pamusoro penyaya iyi.
We consulted the previous government and it ndova zvanzi nyaya yemaproperties was handed over kunaningi kuti akupe maproperties enyu, but vananingi vacho vari kutaurwa iko zvino izvi, they are not even there ku government. Saka now it's like we are starting afresh, but I think we are starting better because tiri kutotaura nomunhu anotoziva nenyaya yacho yemaproperties. Vapresident vamunangagwa chaivo varipo iko zvino. Nyaya yemaproperties vanoiziva, ndivo vakaihengla from the word go. Nana Dube anachinga, they know very well kuti what exactly is to be done here maproperties.
VeZipra nezapu vakatorerwa zvivakwa zvavo, makambani, midziyo pamwe nemapurazi mukati memakore mashoma nyika ichangowana kuzvitonga mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvanzi zvaida kupandukira hurumende. Zvimwe zvezvivakwa nemapurazi aya zvine mukurumbira zvinosanganisira Magnet House iri muguta reBulawayo iyo iri kushandiswa semahofisi evasori pamwe neSnake Park iri kunze kweguta reHarare. Amaidale vakatiwo imwe nyaya iri kunetsa yavanoda kukwidza kumutungamiri wenyika inyaya yekutambura kuri kuita vaive varwi veZipra vechidzimai, kunyanya avo vakafirwa nevarume, avo vavakati vari kutadza kuriritira mhuri dzavo nekuti havawani mari yemudyandigere seinopiwa vamwe varwi vehondo yerusununguko. Mumwe murwi weZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vanotiwo zvakakosha kuti zviburiswe pachena kuti sangano reZipra risisiri sangano rechitororo sezvaraidedzwa richiitwa pasi pehurumende yevachena. Retired Colonel Magwizi vakatiwo kune varwi veZipra vakawanda vasina kuongororwa kuti vagowana mari yemudyandigere sezvaifanirwa kuitwa, vachiti hurumende inofanirwa kubuda pachena ichitaura kuti yakaregerera vanhu ava mhosva dzavaipomerwa.
MaZipra mazhinji havana kuvhetiwa, vazhinji vacho vakaenda kunyika dziri kunze, vazhinji vacho vakatiza vachitya kuurayiwa. Asi taifungidzira kuti deno vakanzira havasisina mhosva dzavakanopomerwa, vodzoka kumusha vovhetewa.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti hapana ibvi kana mupimbira pakati pebato ravo nevaive varwi veZipra, vachiti vachaita mushandira pamwe panyaya yekuti zvivakwa pamwe nemapurazi avo zvidzorerwe kwavari sezvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.